Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 8 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nhengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa votora urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore vachitenda kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. VMDCT vanoti mashoko emutungamiri wenyika ekupomera gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere mhosva yekuita zveuori anobuditsa pachena zvavagara vachitaura kuti uori wadzika midzi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende yadzikisa zvishoma uwandu hwemari yebhajeti yaitarisira kubva pamabhiriyoni mazana matatu nemakumi masere nemashanu kana kuti $3.85 billion kusvika pamabhiriyoni matatu mazana matatu ane makumi manomwe nematanhatu kana $3.76 billion. Vachinamasa vataura mashoko aya vachitora mafambisirwo emari epakati pegore kana kuti mid-term fiscal policy. Asi chirongwa ichi chakanonoka kuturwa sezvo chichifanira kuturwa muna chikumi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachinamasa vati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvemari yese yakawanikwa nehurumende kubva munandira kusvika muna chikumi zvakashandiswa kubhadhara vashandi vehurumende uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvekuti hurumende inofanira kutora matanho ekuderedza uwandu hwemari iyi. Vachinamasa vazivisawo kuti panguva imwe cheteyo mari yaitarisirwa kuwanikwa nehurumende yakadzikira kubva pa$1.87 billion kusvika pa$1.69 billion. Vati nekuda kwaizvozvo vave kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura ne1.2% kwete 2.7% yavange vakatarisira. Asi mumiriri wemusikavanhu Constituents vaProsper Mutseyami vebato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vachinamasa havana kunatsobuda pachena kuti vachagadzirisa sei nyaya yeupfumi hwenyika.
Pa fiscal budget yaitwa presentation the minister ndekuti izvozvi zvavana kana nzira yekuti vakwanise kunge vachiwana mari yekuti vanga vachisimudzira economy.
Mukuedza kuvandudza upfumi vachinamasa vatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda munyaya dzemabasa ekurima uye nyaya yezvicherwa. Vatiwo chikuru chinodiwa kuti upfumi husimuke inyaya yekuti makambani munyika atange kugadzira zvinhu. Vati nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika ichirasikirwa nemari yakawanda. Vachinamasa vatiwo mangoda haana kuunza mari sezvange zvakatarisirwa uye pakacherwa makarati anoda kusvika miriyoni chete asi ivo vange vakatarisira makarati mamiriyoni matanhatu. Vatiwo kambani yemarasha yehwange haisi kushanda zvakanaka uye iri kuita zvinhu zvisinei nayo zvakaita sekuve nezvipatara dzimba nezvimwe. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuronga kuti kambani ipe dzimba dzese kubazi rezvedzimba nezvipatara kubazi rezveutano kuti isari ichiita basa rekuchera marasha chete. Asi munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vati izvi zvinogona kuti mamwe makambani aregedze kuvakira vashandi vavo dzimba achitya kuti dzinozotorwa nehurumende.
Parachandaona pa budget richekutanga ndanzwa kuti dzimba dzekuhwange dzakavakirwa vashandi nezvipatara infrastructure yese yakaitwa nehwange Colliery government yakuda kunationalize zvino izvozvo saka zvino discourage ma companies kuti avakire vashandi vavo dzimba nema hospital in the future chimwe chandaona budget ndichekuti hurumende haina mari yabvuma kuti yabroka
Vachina masa vazivisa kuti nyika iri kutora matano akasiyana siyana kusimudzira mabasa ekurima mumaruwa nemumapurazi mumwaka unotevera. Vanoti pari zvino kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara hapana achapane nzara sezvo pane chibage chinokwana mwedzi misere. Vati chibage ichi chakatengwa nehurumende makambani akazvimirira pamwe nemasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vachina masa vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti mabhanga ekune dzimwe nyika zvikuru sei ekuamerica nekueurope ave kuramba kushanda nemabhanga emuno izvo zvave kukanganisa mabasa eupfumi munyika. Rimwe ramabhanga yavati e-commerce bank yekugermany vatiwo nyika icharamba ichishandisa mari yekunze kudzamara upfumi hwanaka uye vati vane urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vashandisewo marands mapula Australian dollar nedzimwe pachinzvimbo chekushandisa mari yekuamerica chete. Mukuru webhanga guru renyika Dr. John Manguja vaudza Studio 7 kuti matano atorwa navachina masa akanaka chose pakusimudzira upfumi.
Ndaona zvakanaka chose nekuti minisita akuta zvakanaka kuti nyika ino chayakuda inyaya yekuti vanhu vashande tikudze upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Zvichakadaro paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti regore rinouya svondo rinouya. Komiti yedare iri rinoona nezvebhajeti ichatenderera nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Mapazi ehurumende pamwe chete nemasangano akazvimirira vakawana rubatsiro kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID pasi pechirongwa cheStrategic Economic and Analysis kana kuti SERA varumbidza zvikuru chirongwa ichi vachiti chabatsira mapazi avo kunzwisisa nyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika nekurwisa uori. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2011 chiri kupera mwedzi uno. Pasi pechirongwa ichi, SERA yakapa mapazi ehurumende pamwe chete nemamwe masangano akasvimiririra mamiriyoni gumi nemazana masere emadhora, donzvo riri rekuti kuitwe tsvakiridzo yekubudisa pachena zvaikonzera kuondomoka kweupfumi munyika uye kuti matambudziko eupfumi pamwe neuori angagadziriswa sei munyika kunyanya mapazi ehurumende. Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi pamusangano wekucherechedza kubudirira kwesera vaSolomon Muhlanga, mukuru mukuru mubazi rehofisi yemukuru wenyika nedare remakurukota vati SERA yakavabatsira kuongorora zvimhingamupinyu zvinokonesa kubudirira kwemabhizimusi.
Kana mashandiro arerutswa tinovimba kuti uori hunenge huchiitika mumaofisi akawanda hunotaurwa nezvawo hunogona kunga kuderedzeka.
Vapfungwa kunaka mukuru mukuru mbaziri vaudza Studio 7 kuti pasi pechirongwa ichi vakakwanisa kuvandudza ruzivo rwevamwe vashandi vebaziri vakatizve ruzivo rwavakawana urwu ruchabatsira vashandi ava kuti vabatsire nyika kuumba mutemo nezviga zvinosimudza nyika pamwe nezviga zvinopedza uori. Vashamiso Mutisi, mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Environmental Law Association SELA muchidimbu, vati vakabatsirwawo neSERA munyaya dzekuwana ruzivo rwekupenengura zvakazara zvinenge zvichiitika munyaya yezvicherwa uye kuti vabudise uori pachena nekushanda nehurumende mukurwisa dambudziko iri.
Chirongwa cheSERA chakatibatsira zvikuru pakuti vakatidzidzisa kuita research kana kuti mhenenguro yekuona zvinenge zvichiitika mumining sector, kungave kubiwa kune kuchiitwa mari, kungave kubiwa kune kuchiitwa zvicherwa maminerals.
Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vati vane chivimbo chekuti ruzivo rwavakaumba pasi pesera ruchabatsira kuti mapasi ehurumende aite zvinhu zvakajeka pamwe nekugadzirisa mitemo inorwisa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vachuchisi vehurumende nasi vanoda kuti nengo nhatu dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzebato reMDCT dzitongerwe rufu. Asi nhengo idzi dzakumbira kunzwirwa tsitsi nedare kunyange hazvo dzichiri kutsika madziro dzichiti hadzina mhosva yadzakapara. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wehurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vakurudzira dare kuti ritongere rufu vasungwa vanoti vatungamirai madzokere muzvare Yvonne Musarurwa pamwe navaLast Mayenge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda Assistant Inspector Petros Mutedza pamhirizhonga yakaitika muna 2011 pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. VaNyazamba vati chiitiko ichi chakakanganisawo pfungwa dzevanhu vakawanda vakaona izvi zvichiitika vanosanganisira vana vadiki pamwe nevanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika. Asi rimwe remagweta evasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vati vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati mukupa mutongo dare rinofanira kutarisa kuti umbo hwakasvitswa kudare hauburitse pachena kuti ngana ndiyakakanda dombo rakatema vamutedza zvakazokonzera kuti vafe. Vaenderera mberi vachiti mutongo wakaturwa nemutongi wedare vachine mbiri bhunu unoita sekuti imhosva kuti munhu anzi inhengo yeMDCT nepamusana pekuti hazvizi kubuda pachena mumutongo wavo kuti nhengo dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda iyi dzakanyatsoita chii chaizvo chakakonzera kuti vamutedza vafe. Zvichakadai, amai Mutetwa vakurudzira dare kuti mutongo waro ribude pachena kuti hurumende inofanira kuferefeta nyaya dzevanhu vese vanonzi vakapondwa pamwe nekushayikwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuponda vari kungoswerombeya nemigwagwa vasina zvavari kuitwa zvinopedzisira zvaita sekuti mutemo une vamwe vanhu vaunoshandisirwa. Amai Mutetwa vatiwo bumbiro remutemo idzva haribvumidze kuti munhukadzi atongerwe rufu sezvakumbirwa navaNyazamba. Naizvozvo vati muzvare Musarurwa havafanire kutongerwa rufu nyangwe zvodii. Zvichakadai, mutongi wedare vabhunu vatambira chikumbiro chasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava chekuti vaFinias Natarikwa avo vakabatwawo nemhosva yekubatsira vamadzokere namuzvare Musarurwa kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva vabuditswe muusungwa. Amai Mutetwa vati hazvikodzeri kuti vanhatarikwa avo vanove mutyairi weMDCT vabatwe nemhosva iyi sezvo vave munhu aiita basa rake panguva yavakasungwa. Vabhunu vabvuma chikumbiro chekuti vanhatarikwa vabuditswe muusungwa vakamirira kupiwa mutongo panyaya iyi. Zvichitevera zvasvitswa kudare nemagweta ari kumirira vasungwa, vabhunu vati nyaya iyi ichadzoka mudare musi wa19 mwedzi uno pavachatura mutongo wekuti vanhu ava vanogara mujeri kwenguva yakareba zvakadii. Imwe nhengo yeMDCT yanga iri mudare ichinzwa nyaya iyi vaSimon Mpande vati vari kuona sekuti vabhunu vane divi ravakarerekera pakutongwa kwenyaya iyi.
Matambiro etiri kufambisira kuti vanyaya iyi tiri kuona kunge kushungurudzwa kuriitwa vanhu vedu veMDCT inhau yekuti vari kuona kuti vamugabe vava under pressure nemamiriro akaita situation munyika.
VaSidney Chisi avo vanoshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vati vanoona sekuti nyaya iyi inyaya yakatongwa kare pasiri kutariswa umbo hwakasvitswa kudare.
Kana pane munhu akabata dombo, mapurisa basa ravo nderekuburitsa kuti munhu akabata dombo rakatema mupurisa wayo ndiani, kwete kungoti izvo nokuti wanga uripo, saka kana wanga uripo saka unofanira kusungwa.
Mudare nhasi manga makazara kuti maku nevatungamiriri veMDCT vanga vachisanganisira vatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muMDCT vanoti muzvare Tokozani Kupe, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri. Vamwewo vanga vari mudare vanosanganisira mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo dzeparamende dzeMDCT dzakati wandei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kune penyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mukuru weBarclays Bank of Zimbabwe vaGeorge Guvamatanga vanoti mabhangi haasi kuzocherechedza magwaro eminda kana kuti maoffer letters sezvo achiti murimi haana chainacho kunze kwezvinhu zvaakatenga kana kuvaka kwete zvaakawana zviripo papurazi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaGuvamatanga avo vanga vari munyarikani mukuru paCongress yeZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU yaitwa nhasi muchinoyi vati chinokosheswa namabhanga midziyo mitsva yakatengwa nemurimi kwete zvinhu zvaakawana zviripo pakatorwa purazi kutanga muna 2000. Vatiwo magwaro ari kupuhwa nehurumende aya haana kunakira varimi sezvo achipa hurumende masimba ekuvatorera mapurazi mukati memwedzi mumwe chete.
Makamboiverenga here 99 Ellis? Have you read the 99 Ellis? Vanyatsi, makamboiverenga here 99 Ellis? Inotaura iyo 99 Ellis kuti if you borrow from the bank, the only assets that you can use as security will be your improvements. Yeah? Zvamaisa iwe pachi pamunda.
Vachitaura pagungano rimwe chete muzvinafundo wepachikoro chikuru cheHarare Institute of Technology kana kuti HIT vaMaxwell Chanakira vakurudzira varimi kuti vashandise midziyo nembeu yechizvino zvino kuti vawane gohwo rakawanda.
Ndanga ndichiti mafarmers anofanira kuita zvinhu zvitsva, kuedza zvinhu zvitsva, kuedza maitiro matsva ekurima. Modzi kana mbeu itsva, makohero matsva, nechikonzero chekuti kana taita zvinhu kwenguva yakareba pasina maresults akanaka tiri kuwana, toda kuti tichinje maitiro.
Varimi vanodarika mazana matatu kubva kumatunhu ose munyika vari kupinda musangano wevarimi pasi pedingindira rakanangana nekuvandudza zvinhu munyaya dzekurima kana kuti Innovations for Comprehensive Agrarian Reforms. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekwachivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vebato reMDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa vebato riri kutonga reZANU-PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachiziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission neZuro rakaparura ongororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwana mukana wekuwana chikafu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa. Tine urombo vateereri, mishina yedu inenge iri kutariswa, inenge iri kutsvedza tsvedza. Tinoimba kuti zvichagadzirisika. Makateerera kunhepfenyuro yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rakaiti tarise zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa muSouth Sudan vari kushora mashoko ehurumende yeAmerica ekukurudzira mumwe mutungamiri wenyika iyi vaRiek Machar kuti vasadzokere kuSouth Sudan kunotora chigaro chavo vachiti kusavapo kwavo kuri kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Mumiriri weAmerica vaDonald Booth vakaudza dare reHouse of Representatives kuti kudzoka kwavaMachar kunokonzera kusagadzikana munyika iyi. Vamacha vakaenda muupoteri muna chikunguru mushure memhirizhonga pakati pebato ravo riri muhurumende yemubatanidzwa nehurumende inotungamirwa navaSalva Kiir. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti kutukwa kwavakaitwa nemutungamiri wePhilippines vaRodrigo Duterte hakusi kuzokanganisa kutyidzana kwenyika mbiri idzi. VaObama vati ivo navaDuterte vakamhoresana zvishoma pavakasangana kumusangano weAssociation of Southeast Asian Nations kuLaos. Kutukwa kwakaitwa vaObama kwakapa kuti varambe kusangana navaDuterte pamusangano wavaifanira kuita. Vanhu vemuVenezuela vari kuenderera mberi vachiratidzira kuti paitwe sarudzo kana kuti referendum yekuti mutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro vasiye basa here kana kuti kwete. Zvino munyadza zveupfumi munyika iyi zvinonzi hazvina kumira zvakanaka zvichitevera kuderera kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Kuderera kwemafuta uku kwakonzera kushayikwa kwechikafu nemishonga muzvipatara. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika munyadza zvematongerwo enyika munyika. Mapoka evanhu akawanda ari kushushikana pamwe nekushamisika nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanonzi vakaudza gurukota rezvekutongwa kwematunhu uye vari tete wemusangano weZANU PF vaSevia Kasukuere pamusoro peuori hunonzi huri kuitwa mukupiwa kwemastendi ekuvakira dzimba anofananga achipiwa vechidiki vebato reZANU PF. VaMugabe vanonzi vakashamisawo kana ivo vakasukuere mushure mekuvabvunza nezvenyaya iyi pamusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemumiriri wePelandaba Mupopoma mudare reParamende vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nokubvunza vaChuma udzamu hwemashoko avaMugabe.
Chekutanga nechekuti president mutungamiriri wedu and the president wenyika ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise pasina kunzwisisa zvakaraude chichafamba pachafamba sei, vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa napresident kubvunza minista kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei, because after all minista ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakatida clarity. Asi izvozvo kakara mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika. Asi kana vaitazve it shows kuti president vari vigilant, which means that vana vazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifungi kuti minista vaita anything.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Regai tikudzo serei kuhurukuru ya taita na wa Joseph Chuma pamwe na wa Douglas Mwanzora.
Chekutanga na chekuti president, chekutunga miru wedu and the president wenyika, ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise basi na unzwisisa zvakadaro chichafamba apa chafamba sei. Vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa na president kubvunza minister kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei. Because after all, minister ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakachida clarity. Asi izvozvo kakara mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika. Asi kana vaitazve it shows kuti president vari vigilant, which means that vano vazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifungi kuti minister vaita anything which is amiss. President vanga vachibvunza vachida clarity.
Vamonzora, maonero yenyu panya yatiri kukurukurai.
Zvinofanira kuzikanwa kuti president ahwane police, hwane CIO, vanowana information. Saka kutobvunza kwavakaita ikoko, zvinopangidza kuti vanga vaine information nezvinhu zvakaitika. Isu tinonyatsa kuziva kuti vakasukuvere vari kutora land iri kumacheto kweHarare vachipa vanhu veZANU PF. Saka pakuita izvozvo hapana asingazvizive. Vakabuda munewspaper vachiti vakutora mastenzo vachipa mayouth eZANU PF, asi mayouth aya haana kupiwa. Taakunzwa kuti mastenzo akupananwa pachiushamwari, pachiukama, pachiori. Isu tiri kuti hori ihoho ndo huri kuita kuti tiende kumademonstration tichiti hatikuda corruption munyika muno. Zvinofanira kuinvestigetwa izvozvo. Kana vaonekwa vaine mhosva ngavatosiya kafa vakazvizera.
Honorable Chuma, pari kutorwa mastenzi ari kungopiwa vechidiki veZANU PF kana nhengo dzeZANU PF. Urongwa hwakanaka here tichitarisa kuvakwa kwenyika? Pache zvazvo harisi huori here hwekuti panotorwa mastendi ivhu renyika ropiwa bato rimwe chete?
Chekutanga, mastenzi asi kungopiwa mayouth eZANU PF chete. Mastenzi ari kupiwa mayouth ese emuZimbabwe. And mastenzi aya ari kuadministra neyouth corp, which is a government parastatal. And inini I will talk for Bulawayo for example, because that's where I come from. Youth corp itori nema office mutown. Munhu anongozviendera ega echinoita register for a stand ari ega. And kana ichisvika ikoko handisati ndatombonzwa kuti kune munhu akambobvunzwa kadhi rake remusangano kana anything like that. Asi munhu anogona kungobvunzwa national ID card rake chete kuita kuti registration ifambe nemazvo. Saka kuti zvinzi mastenzi aya ndeZANU PF inini ndinozvamba, especially for Bulawayo, because what I know for sure is that even mayouth ana Munzura MDC vakandi approacha ndakatovarifia ndikati vadhareka kuti ave endai munorejista muwaneti muwane mastenzi.
Vamonzura, takambonzwa vamugabe vachitaura mazita evamwe mashuromo vanenge vachifungidzirwa kunzi vaita zvouori, asi nyaya idzo dzinongozopera pasina zvaitwa. Munofunga here kuti tomboti vakasukuyere vaita zvouori zvechokwadi, pane zvimatana vangazotorwa navamugabe?
Hapana zvinoitwa navamugabe vaya, nokuti vanoregerera vanhu vavo vanoita zveuori izvozvo. Zvotaurwa navachuma izvo hachizi chokwadi. Hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend. Kana paine one ngaanze munhu iyeye, hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend.
Honorable Chuma,
right, chekutanga munofanira kunzwisisa nyaya iyi. Kana munhu chinzi aita uori, kunoita investigation. Kana munhu asina kuita kozi pakuvengana kwedu ikoko, ndinogona kutongoti vamonzora maba cellphone yangu, because ndinongoda kuvasvibisa zita ravo chete. But yet havana kuba mapurisa akasvika anogona kumuarest. But vakaita investigation yavo vozoona kuti but vamonzora vanga vasipo vabva patimu yacho ipapo, saka havana mhosva, vanozoregerwa.
La Joseph Chuma veZANU PF, mwanzwawo kubva kuna vaDouglas Mwanzura veMDCT. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa nesangano reZimbabwe Human Rights Commission rekuti bato reZANU PF riri kuita zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nhengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.
soku